vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyirana Letale Monument kushangani nezuro. Vawaton vakati ivo nevamwe vanoshanda pamuzinda weamerica muHarare vanogara vachipinda mumisangano nevanhu vakasiyana-siyana kusanganisira vakuru vakuru vehurumende senzira yekuongorora kudyidzana pakati pezimbabwe neamerica. America yakatemera zvirango kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vamwe vakuru vakuru vehurumende uyewo nemamwe makambani ehurumende, izvo zvinonzi navaMugabe hazvisi pamutemo uye zviri kukanganisa upfumi hwenyika. Asi vawaton vakati muzinda wavo unoshanda uchiita zvose zvaunogona kuti hurumende yeamerica izive zvinenge zvichiitika muzimbabwe kuitira kuti igokwanisa kutora matanho akafanira ekudyidzana. Vakaenderera mberi vachiti mitemo yakaipa yemunyika ndiyo iri kuita kuti zveupfumi zvisafamba zvakanaka kwete zvirango.
We are always looking for to make sure that people in Washington understand the situation on the ground in Zimbabwe and that our policies are adjusted accordingly. We have in the last 6 months made some changes, in my view positive changes, to our sanctions list. I think that the primary challenges to Zimbabwe's economy are based in Zimbabwe's own policies.
Vawaton vakanga vanoshanyira naLetale Monument kuti vaone basa riri kuitwa neNational Museums and Monuments of Zimbabwe mukunadzurudza nzvimbo iyi mushure mekunge muzinda weAmerica wapa mari inopfuura ma60 ezviuru zvemadhora kuti basa iri riitwe. Vawaton vakati basa riri kuitwa rekunadzurudza nzvimbo yenaLetale muenzaniso wekudyidzana kwakanaka pakati peAmerica neZimbabwe kunobatsira vanhu vemuZimbabwe.
It serves Zimbabwe's interests in terms of preserving culture, honoring the past, respecting the depth of this country's history. And I hope that it will increase tourism, because I see a tight link between tourism and economic development here. Minister Mzembe and I have met several times. We have a very cordial relationship. We see things in similar terms, and we're determined to work together to improve opportunities for American tourists in Zimbabwe and to improve the benefits of tourism to the people of Zimbabwe.
Vawaton vakati Zimbabwe sedzimwe nyika dzepasi rose inofanirwa kuita zvakafanira kuti iwane vanhu vekunze vanoshanyira nyika. Asi vakatiwo Zimbabwe ine nzvimbo dzekushanyira dzakawanda dzakanaka, pamwe nevanhu vane rudo nerunyararo, izvo zvinogona kuita kuti vanhu vanoshanyira nyika varambe vachiwanda. Kunadzurudzwa kwenaLetale kuri kuitwa neveNMMZ vachishanda nevadzidzi vekuMidland State University pamwe nevekuUniversity of Zimbabwe. Mumwe mudzidzi Nyashagurira, uyo ari kuita zvidzidzo zvepamusoro zvecultural heritage studies, anoti kunadzurudzwa kwenzvimbo iyi kunobatsira vadzidzi vakaita saye pamwe chete neveruzhinji.
Tiri kukonzeva heritage yedu yatinayo nekuburikidza mekudzidziswa from the workmanship that we have that is found within our country that is given to us through National Museums and Monuments of Zimbabwe. Besides that, inoi nzvimbo yekuti kana ini semudzidzi ndokwanisa kuita research yangu, and it's key in terms of issues that relate to heritage management. Zvinobata nenyaya dzekuti nzvimbo kugadzirwa kwairi kwapakare ndiko chaiko here sezvazvakaita kare. We can also have my members of the community are employed panapa, semataura tamboita mambona, vamwe vanga vari in and around the area vave mastonemans was there.
NMMZ vanesa naLetale Monument panzvimbo yechitatu mushure meVictoria Falls neGreat Zimbabwe kuchitariswa nzvimbo dzakakosha munyika. NaLetale ndeimwe yenzvimbo dzakawanda munyika dzakavakwa nematombo nevanhu vanofungidzirwa kuti ndiwo madzitateguru evashona vari muZimbabwe pari zvino. Mutevedzeri wegurukota rezvekushanya vaEpmarcus Kananga pamwe nemukuru mukuru weZimbabwe Tourism Authority vakarikoga kaseke vakaperekedzawo vaWaton kunaLetale vakatendawo muzinda weAmerica nekupa kwavakaita mari yekunadzurudzwa kwenzvimbo iyi. Ndakamirira Studio 7 panaLetale Monument kuShangani, ndini Taurai Shava.